manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo mbudzi 3 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bhanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe rinozivisa kuti kutanga mangwana riri kuburitsa mifananidzo yemari itsva inotarisirwa kutanga kushandiswa munyika mwedzi uno. Nhengo dzedare reparamende dzinopeta musangano wekuziya nezvebhajeti regore rinouya wanga uchiitirwa kuVictoria Falls dzichikurudzira kuti hurumende itarisise mihoro nemagariro evanochengetedza runyararo pamwe nekupa mari kubazi rezveutano. Tichakubvai zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bhanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe kutanga mangwana riri kuburitsa mifananidzo yemari itsva inotarisirwa kutanga kushandiswa munyika mwedzi uno. Bepanhau reSunday News rinoti mukuru webhanga iri Dr. John Mangudya vakazivisa kuti mifananidzo yemari yepepa inoita madhora mashanu pamwe nemifananidzo yemari yesimbi yemadhora maviri ichange ichitanga kushambadzwa munyika yose senzira yekuti veruzhinji vave noruzivo rwemamiriro achanga akaita mari itsva idzi kuitira kuti vasazoita dambudziko kana dzichinge dzave mumabhanga. VaMangudya vanonzi vakati danho rakatorwa nebhanga guru iri rekuisa mari itsva kuti ishandiswe pamwe chete neiripo pari zvino yemabond note richabatsira zvikuru kurerutsa matambudziko ekushomeka kwemari munyika. Asi nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti nguva yapiwa vanhu kuti vadzidze nezvemari itsva iyi iduku zvikuru sezvo vasiri vanhu vese vachanga vachizokwanisa kuwana mifananidzo mitsva iyi. Vakuchera vanotiwo havawirirane nepfungwa yekuti mari idzi dzicharerusa dambudziko remari munyika sezvo chiri kukonzera dambudziko rekushayikwa kwemari iri nyaya yekuti vanhu havasi kuendesa mari kumabhanga nekuda kwekuti havana chivimbo nemabatirwo emari dzavo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ichokwadi kuti nguva ipfupi takatarisa kuti havasi vese vanhu vanokwanisa kuwana zvinhu zvinenge zvichibuda nemumapepanawo. Saka tinoimba kuti dzimwe nguva vachashandisawo dzimwe tsenyoro kuitira kuti mashoko anga atisvika kune vanhu vese. Asi takatarisawo kuti mari yacho inotarisirwa kuti mukupera kwevhiki ino inenge yatobuda inguva shoma. Saka panokwanisa kuitika apo neapo kuti vamwe vanhu havazokwanisi kunge vachiziva kuti mari idzi dzakaita sei. Pamwe kurudziro yatinenge tava nayo ndeyekuti dai vanga vakwanisa kuenda kumabhanga kana kuti kungava kuzvitoro vokwanisa kuita kuti ruzivo rutekeshere nekune vanhu vanenge vasiri mumaguta.
Asi zvakakosha zvakadii izvo zvekuburitsa avari kuti maspecimen iyaya kuti vanhu vanga vachiona mari idzi?
Danho rakakosha zvikuru nokuti kana mari yava kutenderera inofanira kunge tichiiziva kuti mari yakamira sei kuitirawo avo vane mweya wekuda kubira vamwe nemweya weutsotsi vanozokwanisa kunge vachikwanisa kuunza mari dzavo. Uye kuti zvinhu zvinenge zvitoriwo pamutemo utoriwo mutemo wekuti vanhu vanofanira kunge vatanga vaziva kuti mari iyi yakaita sei isati yapuwa vanhu.
Tiri kuonawo iwo mukuru webhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vachitiwo kuwiswa kwemari diki dzinoita $5 $2 kucharerutsa dambudziko remari munyika. Munoona zvichibudirirei zvavari kutaura izvo?
Zvinokwanisa kuitika kwemazuva maviri matatu ekutanga kana kuti kwemwedzi miviri mitatu ekutanga. Dambudziko riripo chairi rinoratidza kuti cash iri kupinda mubhanga iri kuti ikazobuda haichatsvukira kubhanga. Saka ndinovimba kuti vamangudya nevanhu vavo vemonetary policy committee vaidai vakashanda vachitora matano ekuti mari iyo inenge yabuda maningati mubanking system kana kuti mufomal system yekutenderedza nayo mari inge ichikwanisa kudzoka. Iko zvino ukatenderera ukaenda mune dzimwe nzvimbo unoona kuti keshi inenge iri masi kubhanga kunenge kusina. Saka zvinokwanisa kurerutsa matambudziko ari kusanganikwa navanhu pare zvino nekuti mari yacho navanenge vachiiwana. Asi kuti vazoramba vachiiwana ndo pane dambudziko nekuti kana yapinda mubhengi vanhu vakaiburitsa havasi kuidzosira mubhengi. Saka ndo panodiwa matano okuti mari dzingadzokera sei kubhengi kuti vanhu vanofanira kuvimba nehurumende uye nekuvimba namabhengi zvizva kuti vanofanira kuumbiridza yatingati confidence. Asiwoti kuteerawo kuda kuona kuti kune vamwe zvitoro nevamwe vanhu vanozivikanwa kuti vanenge vachiwana keshi yakawanda kuti ivo vari kudzora here mari kuti vamwe vazokwanisa kushandisawo.
Avanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunare muHarare neStudio 7. Nengo dzedare reparamende nhasi dzapeta musangano wekuziya nezvebhajeti regore rinouya wanga uchiitirwa kuVictoria Falls dzichikurudzira kuti hurumende itarisise mihoro nemagariro evanochengetedza runyararo munyika. Mukokeri wenhengo dzezanu PF muparamende uye varumiriri veGutu South vapupuraito garepi vanoti zvimwe zvikuru zvasungwa nenhengo dzeparamende kumusangano uyu pamwe nevamwe vanga vachipindawo musangano uyu zvinosanganisira nyaya yekuti hurumende iise mari yakawanda inokwanira mapazi ezveutano pamwe nekurima. Ngatinzwei hurukuru yataita navatogarepi.
Kuona kwangu nhengo dzeparamende namaminista navamwewo vanotsigira urongwa ihwohwo vakaita basa ravo zvakasununguka uye pakabuda pfungwa dzakawanda zvikuru zvinogona kuti government ikatora pfungwa idzodzo dzakabva kuma honorable members ikadzishandisa kuvandudza ikonomi yedu social services zvimwe zvakasiyana siyana zvinoganwa nehurumende nguva yegore ratinenge tichiita bhajeti iyoyi ndinoona tichibudirira senyika.
Zvii zvikuru zvamungati zvakasungwa mubhajeti?
Vanhu vakataura nyaya dzakasiyana siyana asi kuru chandakaona chakanyanya kutaurwa navanhu vakatarisa bazi redu rokudzivirirwa kwenyika apa vaitaura pamusoro pevekuami vedu masoja edu namapurisa edu navamwe vanoita nezvokudzivirirwa kwenyika kuti vanhu ivavavo dei tavapa bhajeti aita kuti vaite basa ravo vakasununguka uye vawane muhoro wakanaka nemabhenefits akati nakei. Tichitarisa futi vaitarisa kuti idzo uniform dzavanopfeka dzinofanira kunge dzakanaka vachitarisazve kuti utano hwavo hunge hwakanaka. Saka mamembers of parliament kakurudzira zvikuru minister of finance kuti agare pasi naminister of defence naminister of home affairs vatarise kuti zvii zvinoda kuti zviitwe kuti upenyu hwavanhu ava vanotipa kuti tiite mabasa edu takasununguka hunge huchinda mberi. Vakatarisa futi bazi rezveutano vakatarisa zvekuti equipment zvavanoshandisa muchipatara ee zvatengwa namapiritsi anga aripo kuti bazi irori ringe rakasununguka kuita basa ravo. Hurumende ngaidzizane napainogona napo pabhajeti iyoyi kuti igadzirise matambudziko anosangana navashandi vezveutano. Vakatarisa zvenyaya yekurima nomwaka nokuti dei taita mainputs iwavaika nenguva vanhu vedu vaende kunorima tikwanise kuzviriritira senyika. Vaitarisa zvinhu zvakawanda asi aya mabazi matatu andataura nezvavo anenge akanyanya kutariswa navanhu vachiona kuti kana iwavo akanga akagadzirika zvinoreva kuti ruzhinji rwamamwe mabazi runowana zverutsigiro kubva kuna ivava zvinoreva kuti nyika yedu inofamba zvakanaka.
Asi pane vamwe vanochemawo honorable togare pekuti zvinenge zvasungwa kumisangano yekutarisa mabhajeti izvi handizvo zvinozopedzisira zvaitwa kumabhajeti mamwe mapazi achinzi anozopiwa mari shoma mamwe achipiwa mari dzakawanda chii chinozoshanduka?
Mufunge madzimai ikoko neva zvinji ma members of parliament ah vakataura zvakasimba kuti tinei takatarisa ipapo parinouya ku parliament budget iro kuti zvazadzikiswa here saka zvinoratidza kuti pachava nomukakatanwa kana minister vakasarudza kuchinja
vanga vari mukokeri wenhengo dzezano PF mudare reparamende uye vari mumiriri wegutu south vapupura etogarepi vari parunare kuVictoria Falls neStudio 7. Aimbove mushamarari wenhepfenyuro yeZimbabwe Broadcasting Corporation kana kuti ZBC Caleb Tonjana uyo akashaya kuSouth Africa nemusi wemuvhuro wapfuura aradzikwa nhasi kumarinda yeWarren Hills muHarare. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Njana kana kuti Mr. City akaita mukurumbira apo aishandira nepfenyuro ye Radio 3 kumakore kuma 1980 akazosiya basa ku ZBC muna 1990 achienda kuBotswana achizobva zvakare onanga ku South Africa uko akasvikoenderera mberi nebasa rake rekushamarara pamwe nekusimudzira vaimbi mukoma wemushakabvu vaMartin Tonjana vaudza Studio 7 kuti muri yavo yarasikirwa zvikuru sezvo Mr. City aive munhu aifarira basa rake kudzidzisa mwe pamwe nekuriritira muri yake
tarasikirwa zvikuru semuri zvaitika izvi tingati zvasiya mukaha pakati pedu semuri semunhu akangane rudo nemuri pachedu akanga ari munhu aida kuti muri ivanosimukira munhu akanga ane maplans kunyanyanyanya iro basa rakasiyana nababa vedu rekereke akanga ane maplans achitarisa kumusic kwakanga ari ikoko kukurudzira music yemakereke edu zve akanga ari munhu watingati ari business minded kana kuti zvinhu zvekuronga zvemari aikwanisa kuronga
mumwe akashanda semutori wenhau panguva iyo Tonjana aive kuZBC Raymoyo anoti aifarira zvirongwa zvaiitwa naTonjana uye aive munhu aigona basa rake
no, Kennedy ndichimuziva munhu angari professional broadcaster as well as being a professional DJ nguva yawakapinda basa it was a bit of a problem in that kunga kune euphoria yehondo so there was a preponderance yekuri zvachi dzimbo dzechimurenga so you needed to create a balance between the new Zimbabwe vakomana vangabva kunona UK United States and so on as well as vakona vanga kurira chimwe so Caleb was able to create that balance
Tonjana uyo aive mukoma wemupepeti webepa naure The Observer Barnabas Tonjana akazosiya basa rekushamarara ndokutanga mabhizimisi ake izvo akazoshaya achiita muJohannesburg South Africa Tonjana akashaya mushure mekunetsikana nechirwere cheshuga uye asiya vana vapfumbamwe Takamira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.
Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne 9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930-13860 ne-15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vari kuratidzira vachida shanduko mune zvematengerwo enyika muIraq vavhara migwagwa mikuru yeguta guru renyika iyi. Zvikoro pamwe nemahofisi ehurumende zvavharwawo muBaghdad pamwe nemamwe maguta nhasi zuva rekutanga svondo yekushanda munyika ine chitendero chechimazilemu akawanda ichitanga. Zviuru nezviuru zvevanhu zvaungana muBeirut nhasi mukuratidza kwazvo rutsigiro kumutungamiri wenyika iyi. Kuratidzira uku kwaitikira pedyo nemuzinda wenyika iyi unogara vaMichel Owan uri kumaudza nyemba kwakadziwa kumabvazuva kweBeirut. Iye zvino tomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 achitipa chirongwa chake chevechidiki icho chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nemukuru wesangano reSurvival Vendors Union of Zimbabwe vaimenyuwo kwamira, tichikurukura pamusoro pemamiriro akaita upfumi hwenyika uyezve matambudziko akatarisana nevechidiki vanoita basa rokutengesa mumigwagwa. Vakwamira, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki. Makadini henyu mukoma?
Tiripo makadini wevakuru vangu.
Aiwa, isi tiripo. Kana muchifarawo, tiri kufara kuva nemi nhasi pachirongwa chedu chevechidiki.
Zvakanaka, ndinotenda zvikuru Studio 7 nekupota tichibatsira kuti tizivikwe kuti zvichemo zvedu zviri papi.
Right, mabva matobata nyaya yezvichemo, ngatitsangei panyaya yemamiriro akaita upfumi hwenyika. Tiudzewo maonero enyu.
Izvo zvinhu zvatiremera kwenguva yakareba. Takamboisa mashoko kutombochema chaiko kakuona anombokunzwa zvongodzimirai tiri kugadzirisa. Isusu tine dambudziko rokuti hatina vanopinzwa, tinenge tidiki, tinenge tichida kuti tiraramewo, tiraramise mhuri. Vamwe vanovanga vachida kuti vaendese vana kuchikoro, vamwe vachida kuti zvakasiyana siyana. Saka hapana anombotinzwa panyaya yekuti tinotengesa mumigwagwa kuti tirarame, tichiraramisa mhuri, tichifidha vese nevamwe nevabereki vanenge vachinwa mapiritsi vachiita sei. Saka tichitarisa hurumende tichifanira kuti itibvunzire kuti isiye vanhu kana kupa vanhu vokutengesera pakanaka kuti vanhu vararame, sezvo kusina mabasa munyika makaoma kudai.
Mabasa nyaya yekuti vazhinji vechidiki vari kutengesa mumigwagwa. Pane vazhinji vane chichemo chokuti vanogona kuita zuva rese vasina kana kutengesa chunhu, and then voshaya mari yebhazi yekudzokera kumba. Tiudzeiwo kuti imi sevechidiki vari kuita basa iri muri kurarama sei?
Izvo zvakaoma zvokuti, nekuti unobva kumba uchizwa kuti une mari yebhazi yekudzokeresa, unogona kusvika kubasa kuya kwauri tinotengesera, wosara uchingomhanyisana nepolisi. Hakuna mashakira aunoita kuti uwane munguva yekushanda kanzuri inenge chiya nekumupolisi nekukuru. Saka zororo chaizvaro hapana pavanhu vari kutengesa mugwagwa. Ukabatwawo futi unogona kuiswa mumaseos wobva wagarira 48 hours uri mukati, wozonobudisirwa kukoti wonzi bhadhara faini futi apa watorerwa zvinhu zvako zvese. Saka dai zvaiita kuti upfumi hwenyika hwanyatsovandudzwawo nenzira yakanaka inokwanisa kuti isusu vechidiki tichikwanisa kurarama mune zvakanaka. Handifungiri taipopokana nehurumende pakadaro.
Chii chiri kunyatsoita kuti vamwewo vechidiki vabva vaonawo kunge iyi nzira yekurarama yekuti kana pasinawo chinhu regai neniwo nditange kutengesa, sezvo wacho mwaona umwe wake ari kuchema chema nenyaya iyoyo?
Hakuna mabasa kana chimwe chokuita hapana. Munhu akatotadza kutengesa akutohwandira vanhu kana kuhwandira vanhu vachiba, vamwe ndo vaiva munozovi vanokugara vakangodhakwa.
Saka mukoma, tichitarisa nyaya yekuti fuel yakakwira nechipira apfura vanhu vanotengesa mugwagwa navo vanobva vakwidza mitengo yezvinhu here
ukasatokwidza hauende kumbani kudzoka unotokwidzawo zvinhu kana wakwidza zvinhu panozovuti vanotenga vacho vanokundikana kazhinji kacho kata kuti tanotengerana tega isusu vanotengesa mugwagwa nekuti vari kumabasa vacho havatori nawo mari
nevateereri vanogara vachipinda muchirongwa vachichema chema vachiti aiwa ivo havachisina chivimbo chekuti hurumende iripo inokwanisa kugadzirisa nyaya iyi yemamiriro akaita upfumi hwenyika mune maonero akafanana
here maonero mamwe chete hurumende yatinayo inenge yakundikana pagore rimwe chete hurumende yapinda muofisi zvinhu zvabva zvakuira chingwa chingwa chichatodya chingwa nokuti chakuita $16 $15.50 to $16 vakapinda muofisi chingwa chaita dhora saka nawo itozvo zvauti omera
haiwa takunzwai mukoma ndati kumbira kuti muukande mazwi enyu ekupedzisira kune mhuri yezimbabwe
vechidiki vazhinji vari kutengesa mune migwagwa dai mavanga vaoramba makashinga kuti mutirarama hapana imwe nzira yatorarama nayo muzimbabwe isusu vese vival vendors venyuno zimbabwe tinotokuvimbisai kuti ticharamba takabata kumukati nemapurisa nekanzuru kusvika mutemo wasunungurwa waiwoyo takwanisa kuti tirarame munyika nekuti nyika haina mabasa ndatenda hangu
aiwa tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa nhasi mukoma tinotenda
tatenda
aiwa mhuri yezimbabwe nguva ndiyo yadyanana nhasi muchirongwa tanga tinava Emmanuel Kwamera mwoyo wechidiki anoita basa rekutengesa migwagwa uyezve ndiye mukuru wesangano reSurvival Vendors Union of Zimbabwe ngatisanganei padandemutanda apo patwitter uyezve painstagram @bigmike3bigmike3 ndiyo username yangu kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tikurukure panapa pachirongwa chedu chevechidiki munokwanisa kundinyorera ipapo bigmike3 patwitter nepainstagram aiwa mhuri yezimbabwe nguva yangu ndiyo yadyanana anokuonekai nemufaro ndine wenyu Mike Hove babai.
Tiro tinotenda zvikuru Big Mike nechirongwa chako. Iye zvino tombopawo mukana kuna Tanonoka Wande kuti atipe chirongwa chezvechitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu.
Vateereri, ndini Tanonoka Wande, ndinofara zvikuru kuti tiri tese zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero. Bhaibheri rinotikurudzira kuda vekwedu sekuzvida kwatinoita isu uye kuti tiitire vamwe zvatinoda kuti vatiitirewo. Zvinogoneka here izvi? Zvingaitika here? Hazvina kugozha here? Kutibatsira kuwana nzira yekuti zviite nyore, nhasi zvekare tina Reverend Dr. David Simango vari kuManchester kuUnited Kingdom kuti vatiratidze nzira yokukwanisa kuita izvi. Mufundisi Simango, makadini henyu?
Tinofara baba Wande, makadini henyu?
Aiwa, tiri nani? Mufundisi, regai ndibude pachena. Sekutaura kwatinoita, ini semunhu wenyama zviri kundiremera kuti vamwe vanhu, nekuti vamwe vanhu havagariki navo zvachose. Imhosva here kana ndikasadawo kwangu sekuzvida kwandinoita? Ndoita sei?
Tinotenda zvikuru nemashoko akataura. Nyaya yakataurwa naJesu iyo kuti dawo kwako sezvaunozvida here. Nyaya inokosha chose muBhaibheri noupenyu hwevanhu, munhoroondo yevanhu. Nyaya iyoyo ndo musimboti wekurarama kwedu panyika pano. Saka mabata nyaya inokosha zvikuru. Ndaikumbira kuti teno vateereri tikanyatsoinzwisisa nokuibatisisa. Hongu chokutanga ndingati zvinogoneka chose kuti munhu ukwanise kudawo kwako sokuzvida kwaunoita iwewe.
Ipapo kuda pamwe mungada kutitsanangurira kuti Jesu wakanga achireva ani kana chiti idawo kwako? Wokwako watinotaura apa ndiani? Mwana wamai vangu here? Ndeumwe anogara wandinozivana naye here? Ndiani watinotaura tichiti wokwangu?
Mabvunzo zvemubvunzo wakanaka chezvikuru baba Wande. Jesu kusipo akatsanangura nyaya iyo yachijekesa panaruka kasabeni apa vhesi 25 kusvikira pavhesi 37 achitsanangura zvinonzi wokwako ndichi. Nekuti wokwako kana kuti neighbor ine paviri. Pane nyaya yokuti unogara panamba 43 panamba 44 pane neighbor yako. Neighbor yomunhu wawakagadzirwa wagadzikana naye unozivana naye. Asi kwozouya kuvavo nokwako kutaura shaiye akasikwa nomufananidzo waMwari ndiyo neighbor imwe yako iyoyo. Tingati susu kana mukaona munhu achirumwa nengwena haungatauri kuti nhasi ngwena yaona chikafu onyarara, nokuti munhu ari kumwoyo wakafanana newe. Saka ucharidza mhere uchaika kuona kuti mupeta sei kuti abatsirwe nokuda kwokuti ndo umwe munhu wakaita sewe. Saka Jesu achitsanangura unotsanangura achipa mufananidzo pamusoro pomuprista, murevhi nomusamariya. Vakasvika pane umwe murume akanga apozwa nemakororo pasi. Saka apedza kutsanangura nyaya yedambudziko romurume uyu, Jesu unobvunza achiti kuvakuru vakanga varipo, chindiudzai pazvii 36 unoti chindiudzai pakati pavo vanhu ava kuti neighbor kana kuti muvakidzani wake ndeupi. Pakazobuda soko rokuti uyo wakamunzwira nyasha ndiye neighbor wake. Saka chinonzwa kwako kutaura munhu yanu kubatsira paunopinda mudambudziko ndiyo neighbor yako.
Vazhinji tanga takatarisa kuti wekwako ndiwo kwako waunozivana naye. Kana ndiri panzvimbo yakaita saiyoyo, ndingagara sei kuti ndiite zvinotaurwa nebhaibheri izvi? Asi ndine vanhu vandakavakidzana navo vasingaiti zvakanaka pakusvika kuti inini nditadze kuita zvakanakawo kana ndakatarisana navo.
Haungagoni kufadza vanhu vese pasi rose, nokuti vanhu takasiyana siyana maitire edu nenzira dzedu. Asi mungava wangu mini chokutanga panapa soko rinoti pachiedza chokuti sezvaunozvida iwe ndotanga ndazvidaini ndinozviziva kuti ini ndiri munhu akaita sedanirofarira muzvibuka riwo ndinoita nevamwe zvakanaka ndezvipi zvandingaita, then ndotarisira kuti ndiitirewo vamwe saizvozvo. Saka inyaya inofanirwa kupinda mumunhu mumwe nomumwe. Asi mukaura soko rokuti kugumo nguva kune vamwe vasingagoni kugarikana navo vane unhu humwe hwakatoyama hwakadai, andingachandingaita pamusoro pazvo nokuti andingagoni kugadzisa vatiese. Asi chandinoira chokuti ndingatotsvaga kuti kamwari yacho inga vaiti ingabatsira hama iyi kuti ikwanise kubatsirana naye mune zvakanaka. Nokuti donzvo guru muupenyu nderokutsvaga kuti vanhu vave noupenyu une mugariro wakanaka.
Mashoko enyu okupedzisira kuvanhu vakaita seni Dr. Simango, vanokundikana kuita zvinotaurwa izvi pamusoro pekuti vanhu vavanogara navo, vavanozivana navo, havaitivo zvinokodzera kuti vapiwe ruremekedzo rwakadaro.
Masoko okupedzisira ndokuti pane chimwe chinhu makutaura chokwadi, nokuti pane zvinorwadza pane zvinoreva hazvisi nyore. Asi kuti dzimwe nguva ugone kubudirira pane chimwe chinhu unopinda munorwadza, tomboti munhu auya kuna dokta achitinoda kuti ndiporese, dokta anomubaya futi jekiseni rinorwadza. Asi kurwadza kwejekiseni zvinobudisa inonzi remeshoka. Saka iwewe kuti zvinhu zvikunakire kuti iwewe ukwanise kubatsira hama yako, unofanirwa kupinda nomunorwadza kuremerwa. Asi nyange waremerwa kudaro mukati mumwoyo wako nomutoro kuregerera, nokuti kunorema unofanirwa kutosungira kuziva kuti no, Mwari wakandiregerera zvakawanda zvakaipa. Saka ndinofanirwa kutoregererawo umwe munhu, ndinofanirwa kuitira mumwe munhu zvakanaka. Zvine zvichirema, asi mukurema kwazvo zvichida kupa rugare mangwana nekusununguka mangwana. Nokuti kana usina kudaro uchagara wakasungikana, uchazoona muviri wako uchatandika kuzorwadziwa nokurwara nokutambudzika nokuda kwokuti mune muine bundu mumwoyo. Asi kana ukanga watsungirira ukareurwa ukatsvaga nyasha kuna Mwari, Mwari anokuregerera. Enzuya aifa ndirini Mose makaneta makaremerwa, ndira kuremerwa nezvinorwadza zvinobva kunyama yevanhu.
Tinotenda Reverend Dr. David Simango vari kuManchester kuUnited Kingdom nokutibatsira kwavaita. Vateereri kwanhasi, regai tichimbozorora. Ndinoimba muchava nesvondo rakanaka kusvika patinosanganazve svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa sezvechitendero.
Aiwa, tinotenda zvikuru tanonoka wande tichitendo wechikwata cheChristlike kwaya nekambo Jesu isimba katinoshandisa mune chino chirongwa. Zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi ndezvekuti Dynamos 1, Highlanders 1, Yada 1, Chapungu 0, ZPC Kariba 1, Black Rhinos 0, Wange 1, Mushowani Stars 0, Tel 1 2, Caps United 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe rinozivisa kuti kutanga mangwana riri kuburitsa mifananidzo yemari itsva inotarisirwa kutanga kushandiswa munyika mwedzi uno kuitira kuti veruzhinji vange vainoriziwe nezvemari iyi. Nengo dzeparamende dzinopeta musangano wekuziya nezvebudget regore rinouya wanga uchiitirwa kuVictoria Falls. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiya mina Standekile Mhlanga.
Soko isika tisenda bakufu.